Zimbabwe Council of Churches, ZCC, yaita munamato wekunamatira vose vakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika muurongwa hwongo huchikokerwa nemunyori muZCC, Reverend Kenneth Mutata. Vakwanisa kupinda munamato uyu mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weNational Constitutional Assembly vaLove Mo Maduku.
We stretch our hands and pray for our president, our God, who changes times and seasons, the God who deposes kings and raises others, the God who gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Hear our prayer for our president-elect, Emmerson Mnangagwa Mnangagwa. See in him the desire for repentance and a fresh start, and know him with the boldness to do the right thing. Enable him to appoint the right people without fear of being unpopular. Perfect him, protect him and his family from boldness and spiritual harm. We pray especially for his wife, of Biriam Mnangagwa. Let her be the mother of the nation, in her modesty, in her kindness, in her integrity, and in her advice she gives for the building of the nation. Oh dear God, let Emmerson Mnangagwa Mnangagwa be covered by the spirit of wisdom and of understanding, of the spirit of character, of mind, the spirit of
vachitaura mushure mekunamatirwa vaMnangagwa vati Zimbabwe yakaita sarudzo dzine runyararo zvinova zvakavafadza.
Tinofara kuti takachinja senyika tikaita sarudzo dzine runyararo kunyange mukutsvaga rusigiro. Izvi zvakatipa manyoyo senyika kuti tinogona kuita sarudzo dzine runyararo kana tazvipira. Kunyange kuvhota kwedu ndinoona sekuti takagonesesa zvikuru.
Vativo shuviro yavo ndeyekuti vabatane nevavaikwikwidzana navo musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vati kunyange hazvo vanhu vakasiyana pamafungiro, zvakakosha kushandira runyararo munyika.
So hurumende itsva tinofanirwa kuzvibvunza kuti zvii zvatingaite kusimudzira upenyu hwevanhu vedu. Kune vamwe vari nani asi tine vachiri kutambura vanoda kusimudzirwa nehurumende, asi izvi zvinogoneka chete kana kune runyararo.
vaMnangagwa vati chinangwa chavo ndechekuunza pundutso kunyanya kuvarombo, asi vati izvi zvinobudirira chete kana munyika muine runyararo.
Ndinotetera kune vandakakwikwidzana navo kuti pamakore mashanu pane zuva rimwe vanhu ravanotsvaga mutungamiri. Saka kana izvi zvapfuura tinofanirwa kubatana tofambira mberi.
vaMnangagwa vati vamirira kugadzwa kwavo sezviri pamutemo. vaMaduku vatiwo chakakosha munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vatiwo zvakakosha kuti vaikwikwidza vatambire zvakabuda musarudzo.
Ndinoda kuti kune vanhu vese veZimbabwe sarudzo inouya ichena ine pakamwe pa5 yatopfuura yapfuura toshanda futi akatarisa nyika yedu ibudirire ifambe zvakanaka. Mushana neanenge awina vaya vanenge vari kuopposition tichiopoza zvatiri kuonoda zvisi kunaka zviri kwa nemunhu iyeye, asi tichigadzira FIFA next election muna 2023 tokukwidza nazvo. Chikuru 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 ndechekuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Paita zongowina munhu umwe chete nokuti pese panosazofanira pachimwina munhu umwe chete. Saka mapresident vanga va 23 bati vaitobuda muhwani and vaiva vasina kubudirira vanhu vakawanda haunotsamwa nazvo kana kusaafara, asi bvuma kuti election yaitwa toenda mberi nenyika.
Sangano reZCC rinoti rakakoka vose vakakwikwidza pasarudzo yemutungamiriri wenyika kusanganisira mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avo vasina kuuya. Reverend Mutata vatiwo vakakoka kuita munamato uyu zvechimbi chimbi zvinova zvingava zvakatadzisa vamwe kuuya. Asi vati semakereke, chinangwa chavo ndechekukurudzira kubatana munyika nerunyararo. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Patricia Mudadiko.